danho ratione Reserve Bank of Zimbabwe idanho rakananga yatingati right direction nekuti changa chiitika chekuti mari inonzi fixed pa 125 unenge uchimanikidzira vanhu vaya vanenge wa exporter wamanikidzira kutengesa mari yako pamari yakati asi munhu anenge ashandira mari iyoyo ndiye anenge achifanira kuziya mashandiro aita pamari yake zvokuti inofanira kunge ichipiwa mutengo wayo pa market patingati pa foreign exchange market kwete kuti munhu akangogara muoffice ongofixa maprice
saka zvanga zvichiitwa izvi zvanga zvichikonzera matambudziko akaita sei
zvinongokonzeresa izvo kuti mari yakawanda itizire kuenda kumusika mutema watinoti black market kana parallel market saka munenge muchitandanisa mari kuti vanhu vanenge vakuzvinzvenga nokuti kana ndichida kuti inini mari iyoyo ndikaitengesa kumwe market kublack market ndiye ndichiwana 1:60 saka step iyo is the right direction but it's just a first step. There are many other things. Sinofana kunyatsotarisiswa ipapo kuti sei zvinhu zvazofamba zvasvika apa zvasvika apa.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Tinoyeuka masondo mashoma adarika aya. Reserve Bank yakaisa marestrictions akati wandei pamabanks. Kuti mari munhu akwanise kumuvha mari yakati pazuva. Maintenance transfer yakunzi you can only do 2 pazuva. Limit pamwedzi iri kunzi 100,000. Pazuva yonzi 20,000. Nao marestrictions mitemo yakangoti wandei. Yakaiswa pama RTGS. Zvinoreva mitemo iyi zvinenge zvichireva kuti mari iyoyo yakunetsa kushandisa. Saka vanhu vanenge vasingachatoidi nekuti iwe kana takupa mari sei ndakutengesera mota wobva wandipa 200,000 RTGS. Mari iyi ndotadza kuimuvha kuiti maybe ndatengesa mota yangu kuti nditenge imba. Ndochiona kuti ndatengesa mota zviya. Mari iyi kuti ndichinotengesa imba kuimuvha kwacho kwakutinetsei. Zvakunge zvakuda matanho akatoti wandei kuti ndimuvhe mari yaya saka mamajors amwe akaiswa nereserve bank anokonzeresa kuti zviite nyonga nyonga mumaketi nekuti vanhu vanenge vakutotya kushandisa maRTGS kana kuatambira.